vaobhyangu yemambasogo vasvika muHarare nhasi mavari kushanya kwemazuva maviri. Kutaura kuno vambasogo vari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa pastate house. Nekune rumwe rutivi, makurukota ehurumende auya navambasogo ari kuita musangano nemakurukota ehurumende yemuno. Vambasogo vari kufamba negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika, gurukota rezvekutengeserana nedzimwe nyika, pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Mupepeto wepanhaure The Observer vaBarnabas Tondlana vati Zimbabwe ingangowana chouviri kubva pakushanya kwavambasogo sezvo kunyika kwavo kune mafuta. Kushanya kwavambasogo kunouyawo panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari.
Kushanya kwemukuru wenyika iyo kunotibatsira kuwana mafuta. Mukatarisa mumigwagwa yedu mazuva anaya, motikari dzatishomekei picha nokuti masvondo maviri apfuura nemana lastweek uko mafuta anga achinetsa kuwana. Government ikatozopindira ichitaura kuti aiwa tiri kutsvaga mari kuti fuel iwanike pakazwanaka, muka 20 million dzavakazitenga fuel ichiiswa mumaservice stations. Asi Equatorial Guinea inewe oil and inotokwikwidza pamainternational markets ichitonzi inyika inotopawo oil inotengeswa kwakawanda wanda. Saka kuya kwavangema ndinotarisira kuti pane chirongwa chiroda kuitwa neZimbabwe kuti vari vanotipawo mafuta.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesa nemutungagwa vati hapana zvakawanda zvekunyanyotarisira kubva kuhurumende yavambasogo munyaya dzezveupfumi sezvo vachiti ruzhinji rwevanhu ruri kunhonga svosve nemuromo kuEquatorial Guinea.
Handingaone zvakanyanya. Chekutanga tiforoza kuti Equatorial Guinea itoriwo nyika iri poor asi ine oil. And uyezve mapartners eoil Equatorial Guinea vanhu vari kure nokudyidzana neZimbabwe parizvino. Chandokuona inini nyika ingangotombofamba nekuve nechekuhwina apa Equatorial Guinea, nokuti mbasogo panyaya dzesecurity mukuverenga kwangu ari kutemba maZimbabweans. Ndovanomupa advice, ndovanomupa advice yetraining kuti mastructures estate security akamira sei parizvino. Asi chandinoziva vaedisa president wo achiri munyowani patingati pakugara muchigaro ari kudoya tingatiwo international visibility. Zvinongokudziridzawo president kuve nemabilateral relations anenge asati aane maspecific agreements. Ndopari zvino chandingaone zvangu. Ehe, nokuti vambasagwa havasi musadhaka nditinoziya, asi vari muau zvavo. Isusu vanhu vari padhuze panyaya dzedu dzingatinetse kana pakudyidzana isadhak chekutanga, pamwewo toti Eastern African Community kana taku West Africa uko kunenge kwaakure madynamics acho asiyana.
Vambasogo vakatarisirwa kusangana nevaimbo vamutungamiriri wenyika varobert Mugabe mangwana. Vambasogo avo vari kufamba nechikwata chevanhu makumi matanhatu nevana vakatarisirwa kudzokera kunyika kwavo mangwana kana vapedza misangano yavavinga. Ndakamirira Studio 7 paState House, ndini Thomas chiri pasi.